manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maneru akanaka vatereri tinosangana zvakare maneru anhasi uri musi wechina kubvumbi 18, 2024 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu.
We are modernizing and industrializing the economy.
Ngatirambe takabatana tichienderera mberi nekuvaka nyika yedu tichitondera kuzvipira kwemagamba akatisunungura.
Zimbabwe yopemberera zuva rekuona kuzvitonga kuzere.
Tinofana kugadziriswa inyaya yekutiite mareserves egold anokwana kwete 1 ton haingapeki upfumi hwenyika hwemari yenyika.
Asi vamwe vanoti hapana chokupemberera. America yokurukotsa mhuri yeZimbabwe pazuva rekuwana kuzvitonga kuzere asi ichiti yakagadzirira kushanda navo kuti munyika muve neutongo hwechekerere. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti upfumi hwenyika huri kusimukira nenzira inoniswa mvura, naizvozvo veruzhinji vanofanira kubatsirana nehurumende yavo pamatano ese airi kutora mukusimbaradza upfumi uhu. Vataura mashoko aya nhasi pagungano rokupemberera makore 44 ekuzvitonga kuzere kweZimbabwe. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura kuzvihuru zvevanhu zvaungana panhandare yeUhera kuBuhera mudunhu reManicaland, vamunangagwa vati kunyange zviripo zvinetso zvakamomotera nyika, hurumende yavo inofanira kuroverwa maoko nekuti yasimudzira upenyu hwevanhu vemunyika.
We are modernizing and industrializing the economy.
Ngatirambe takabatana tichienderera mberi nekuvaka nyika yedu tichitondera kuzvipira kwemagamba akatisunungura. Hatifaniri kumira kushandira nyika yedu kuitira kuti upenyu hwedu huenderere mberi. Kubva Plumtree kuenda Mutare, Zambezi kusvika Limpopo, ngatirambei takashinga.
Vaenderera mberi vachiti mari itsva yenyika yeZimbabwe Gold kana kuti ZIG yakaparurwa mavhiki maviri adarika ichashandura upenyu hwevanhu.
This is our currency.
Iyi imari yedu, tose tinemusenzekete wekuitambira nekuti ichabatsira kudzikanza upfumi hwenyika. Takaisawo matano achafambidzana nekuparurwa kwemari iyi kuti ruzhinji rurerukirwe pakuishandisa.
Panyaya yenzara yakatarisana nemamiriyoni evanhu vemunyika nekuda kwekusanaya zvakanaka kwemvura, mutungamiri wenyika vati hakuna munhu achafa nenzara sezvo hurumende yavo iri kutsvaga rubatsiro. Asi vaimbove mutauriri webato reCCC vaOstalos Siziva vanoti havaoni mari itsva iyi ichizoshanda munyika nekuti vanhu havana chivimbo nayo.
Tinofanira kugadziriswa inyaya yekutiite mareserves egold anokwana kwete 1 ton haingapeki upfumi hwenyika hwemari yenyika. Tinofanira kugadziriswa maMicroeconomic fundamentals. Tinofanira kuva nyika inoproducer. Zimbabwe pare zvino inoimporta zvinhu zvese, tinoimporta matoothpick.
Kunyange nyika yapemberera makore 44 ekuzvitonga kuzere, Zimbabwe ichiri yakatarisana nezvinetswa zvakawanda zvinosanganisira zveutano, kushayikwa kwemabasa, kushomeka kwezvikoro uye kutorwa zvakanyanya kwezvinodhaka. Mudzimai wechidiki anogara kunyanga, Muzvare Patience Chamboko, vanoti yakasununguka hayo Zimbabwe asi madzimai achiri kudzvinyirirwa.
inini pandiri panapa nditori ne diploma ndine degree but anakwanisa kuwana basa paunono applya kuti ndaapplya basa wotonzi tanga wandida tanga wandikumurira bhugwa kuti uwane basa ndopaunozoona samwana akunoita setsuweka pati degree anaro chikoro atoti nacho.
Asi nhengo yeZANU-PF vachimiririra Bikita South muparamende vaEnergy Mutodi vanoti pane zvakawanda zvekupemberera zvaitika kubva nyika yawana kuzvitonga kuzere muna 1980.
Baba vedu vamunangagwa vamapresident wedu vanoti ivo nyika inovakwa nevena vayo ndiyo vision yatinayo kuti tava zvino nesimba rokusimudzira nyika yedu tichivaka tiri suvanhu vatema.
Mhemberero dzanhasi dzaonawo vamwe vakuru vemapato anopikisa vanosanganisira vasengezo Chavangu, mumiriri wekuwadzana East muparamende vaCharlton Wende navaWalshman Ncube vebato reCCC pamwe namuzvinafundo Lovemo Maduku veNCA vachivepowo vachisangana nevamwe. VaChavangu avo vanozviti ndivo munyori mukuru wechimwe chikwata chebato reCCC uye vari seneta vanoti havanei nevanovashora nekuenda kwavo kumagungano akadai.
Vasengesi ivo ivavo vari kutaura kuti independence haisi yemaZimbabwe, haisi nyika yeZanu. Zanu ndiyo iri kutonga chete, but we will oppose ZANU-PF where is necessary.
Gweta uye vachiongorora nyaya dzezvematongerwo enyika amai Jacqueline Sande vanoti mashoko avamunangagwa ekuti zvinhu zvava kugadzikana munyika haaratidzi chimiro chaicho chezviri kuitika munyika.
Hongu vangadai vamunangagwa vachitaura kuti upfumi hwenyika huri kusumukira, asi izvi hazvisi kusvika kuruzhinji rwevana veZimbabwe. Zviri kuperera ikoko vachoma shoma, asi ruzhinji rwenyika aiwa tichiri kutambudzika uye rusununguko ruchiri kure kune vazhinji vana veZimbabwe. Naizvozvo zvinongoda kutarisa kuti utungamiriri hugadzirise.
Mhemberero dzanhasi dzanga dzichiitwa pasi pedingindira rine chekuita nekubatana uye kupundutsa nyika pakatariswa muono wa2030 kana kuti ZIMET 44 Unity Peace and Development Towards Vision 2030. Ndiri pachikoro chemurambinda B mubuera mudunhu reManicaland, ndini Tobias Mudzingwa.
Gurukota rinona nezvekudzidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken vakorokotedzawo Zimbabwe nokusvitsa makore makumi mana nemana yawana kuzvitonga kuzere nhasi vachiti America inoramba yakazvipira kudzidzana pamwe nekutsigira zvizvarwa zveZimbabwe mukusimudzira utongi hwejekerere pamwe nekuremekedzwa kwekodzero dzevanhu. America yakatemera mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nevamwe gumi zvirango ichivapomera mhosva yekuita zveuori nekutonga nedemo, asi hurumende iri kuramba izvi ichiti zvirango zvakatemerwa nyika mushure mekutora minda kubva kuvachena ichipa vatema. VaBlinken vatiwo ushamwari hweAmerica nevana veZimbabwe hunoramba huripo. Mukuziya nezvemashoko ava Blinken, Evans Zininga weStudio 7 abata sachigaro webato reZANU-PF mudunhu reUnited Kingdom vaXavier Zavare.
Zvinoitika muinternational relations mukushama kuti zvakadaro zviitike, vatatendari tinotoshamisika kuti muro iye.
Vane nyaya dzavanga vachibata-bata imomo, ini ndine mavara maviri andabata. Pabatwa nyaya yedhemokrasi iyo, nyaya dzeutongi hwejekerere, munoona sekuti vanga vachizamawo kuti kudini kuZimbabwe?
Handingazivi kuti vanga vachizama havo kutaura kuti kudii, asi chandinoziva kuti varwi vedu verusununguko vakarwisa colonialism kutongwa kwoudzvanyiriso kwanga kuiti nako kwanga kwaiswa patiri nevarungu, ndo vakatipa dhemokrasi yatava kutaura nezvayo nhasi. Saka hatidzidziswe hedu dhemokrasi nevazukuru nevana natateguru veavo vanga vakatidzvanyirisa. Dhemokrasi takatoirwira, pakaita kudeuka kweropa kuti dhemokrasi ivako muZimbabwe muna 1980. Kupemberera kwatiri kuita nhasi 1980 kupemberera dhemokrasi yatakarwira isusu sevanhu vatema muZimbabwe.
Panonongedzerwa nyaya dzekumbunyikidzwa kwekodzero kwevanhu apa kuZimbabwe, kupabatei ipapa apa?
ma human rights avari kutaura nezvavo zvakare ma human rights atakarwira ndofunga munozviziva kuti muZimbabwe nyangwe vakadzi chaivo vakanga vasina kodzero yekuuya kuHarare waitoda chitupa chemuchato kuti uyeko kana uine murume areko kuHarare aiuya kuzokuona iye kumusha waisatotenderwa kushanda saka ma human rights avari kutaura nezvavo ma human rights atakarwira isusu ndovatiri kupemberera zuva ranhasi 1980 Zimbabwe ichinzi yaona independence yaona kusununguka takawanawo ma human rights sevanhu vatema takawanawo kodzero yekuti tiite zvatinoda tiri munyika medu tichifara nekupembera saka vablinketi zvavari kutaura vari kuedza kutidzidzisa zvinhu zvatakatorwira hondo kudhara zvatiri kutoita isusu tiri kuzviita maitiro edu nemanzwisisiro edu anoenderana netsika dzedu neunhu hwedu nemagariro edu
sachigaro vebato rezanu pf mudunhu reunited kingdom vaexavier zavare vanga vari parunare kubritain naevans zininga westudio 7 tichiri panyaya iyi evans abatawo nyanzvi munyaya dzezvematongero enyika vachidzidzisa patswane university of technology muzvinafundo riki mukonza
mashoko aya ari kuratidza kuti hurumende yeamerica inefunga pamusoro pevana vezimbabwe jekere asi mashoko mamwe chete iwayo america iri kuratidza kuti ayo hainei neutungamiri wezimbabwe semamiriro awakaita pari zvino
sei muine muono iwoyo
mukanyatsodonongodza mumashoko avabudisa hapana pavanotaura nezveutungamiri wezimbabwe
asi kapari kunzi zimbabwe apo hazvibati munhu wese here
vari kungotarisa kuvana vezimbabwe asi havasi kuda kutaura nezveutungamiri huripo
ndine mazwi maviri andabata rokutanga randabata rati demokirasi chirungu ichi mungapapatsanurewo here zvishoma ipapo
nyaya yeutongi hwejekere redhemokirasi inyaya yagara iri kunetsa munyika yezimbabwe nekuda kwezvakawanda zvinosanganisira kusasununguka kwevatungamiri nenhengo dzemapato anopikisa kuti vange vachiita zvematongerwo anyika pasina chinovadzivisa chechipiri sarudzo dzinova mudzi mukuru panyaya yeutongi hwejekerere dziri kuramba dzichingonesa panobuda nyaya dzemhirizhonga panobuda nyaya dzekubiridzirana nyaya dzakawanda wanda
rimwezve vara randabata human rights pataurwa nyaya dzekodzero dzevanhu apa dzinobatwa dzichitariswa nemuono upi kuzimbabwe nehurumende yeamerica
hurumende yeamerica haione sekuti kodzero dzevanhu dziri kubatwa zvakanaka kuzimbabwe pane nyaya dzakawanda tikada kutora muenzaniso wekusungwa nekunyimwa mukana wokubvisa chibatiso wavajob sikala vakapedza makore anoda kutosvika makore maviri havasiro vega kune vakawanda vane kodzero dzavo dzakatyorwa
nyanzvi munyaya dzezvematongero enyika vachidzidzisa patswane university of technology muzvinafundo riki mukonza vange vari parunare kupretoria south africa naevans zininga westudio 7 vanhu vari pasi pezvikamu zvinodarika makumi mana nemaviri kubva muzana kana kuti 42.9% vari kunzi vane zvimbuzi pamusha uye vamwe zvikamu makumi manomwe nezvitanhatu kubva muzana kana kuti 76.2% vari kuwana mvura yakachena munyika izvi zvabuda mugwaro rabudiswa neunicef zimbabwe ichishandira nezimbabwe national statistics agency kana kuti zimstat gwaro iri riri kuratidza zvakare kuti dunhu rematebeleland north rine vanhu vashoma vane zvimbuzi pamusha vari pasi pezvikamu zvinodarika makumi matatu nechimwe kubva muzana kana kuti 31.3% uye vanowana mvura yokunwa zviri nyore vari pasi pamusoro pezvikamu makumi matanhatu nechimwe kubva muzana kana kuti 61.4% mukuzeya nezvenyaya iyi tavoka nuve westudio 7 abata mukuru wesangano recenter for natural resource governance vafarai maguhu
inyaya inoshungurudza zvikuru asi inyaya tisina kumupokana nayo nekuti kana muchitarisa zvirwere zvaramba zvakanamira panyika yedu yezimbabwe tarisina settlement matsva akaiswa muHarare zvakaita sana hodi hakuna mvura inofluwa zvakanaka.
Saka vari munzvimbo idzi vari kurarama sei?
Vazhinji vari kuchera matsime munzvimbo idzodzo. Tsime iroro rinenge riri padhuze zvichida mamita maviri netoileti, yekuti hapana distance yekuti mvura inogona kufamba ichizvichenesa kusvika yasvika mutsime yemvura. Saka vanhu vanenge vachingomwa mvura inenge ine utachiwana.
Sei dambudziko iri richizowanda zvikuru kumaruwa?
Vanhu vazhinji vari mumaruwa havana chavangaita chinovapa chehuviri zvokuti vanokwanisawo kana kuchera mabhoholes ari sesi kana kugadzirawo zvimbuzi zviri sesi. Tadzokera kumashure kwekuti vanhu vaakuenda kunozvibatsira mumasango.
Ndeapi matano amungakurudzira kuti ange achiitwa nehurumende kuti dambudziko iri ripedzwe?
Zvese zvinongouya panyaya yemari. Vanhu vanoziva zvinofanira kuti zviitwe asi vanorimitwa nenyaya yeurombo. Saka tichitarisa panyaya dzekuwanikwa kwemvura, pari kudiwa maresources ekuti maei akazovakwa after 2000.
Mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance Vafarai Maguhu vange vari parunhare kwaMutare naTapoka Ncube weStudio 7. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Urongwa hwekutsvaga mari yekubatsira Ethiopia huri kutungamirwa nenyika iyi uye dzimwe dzakaita seBritain, America, United Nations hwaunganidza mari inodarika mamiriyoni mazana matanhatu kana kuti $610.1 million. Mari iyi ndeyekubatsira vanhu vakatarisana nenzara yakonzerwa nekurwisana kuri munyika iyi uye kusanaya zvakanaka kwemvura. Apo Zimbabwe iri kucherechedza makore makumi mana nemana kana kuti 44 kubva zvayawana kuzvitonga kuzere, vamwe vari kuchema kuti hapana chekupemberera pazuva iri, vachiti munyika hamuna kugadzikana zvingaenderana nemakore ekusununguka kubva kuutongi hwevachena. Asi vanotsigira hurumende iri kutonga yeZANU-PF vanoti hurumende iri kuita zvose zvainogona zvekusimudzira upenyu hwevana veZimbabwe. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata nhengo yeZANU-PF vaKennedy Mandaza pamwe nevanorwira magariro evanhu akanaka vatendai Ruben Mbofana vesangano reZimbabwe Network for Social Justice. Akatanga nekubvunza vaMandaza kuti vanoti kudii nekusvitsa makore makumi mana nemana nyika yawana kuzvitonga kunonzi nevamwe hakuna kuzara.
Nhasi tiri kupemberera independence yedu tiine mufaro zvikuru sei kubudukidza nerunyararo ruri mukati menyika. Tinova chinhu chatinotenda kuti nyika yedu kwemakore makumi mana nemana yararama iri murunyararo. Nyangwe zvapo apo nepapo pakangoito tumakwanza, asi zvikuru tiri kurarama tiri munyika ine runyararo. Zvinoitika zviri kuitika zvazvona, asi ndo zviri kutifadza patiri kupemberera pano.
Regai tizwe kuna vaMbofana. VaMbofana, makore makumi mana nemana nyika yawana kuzvitonga uye zvataurwa navaMandaza, munoti?
Hongu, hatingarambi kuti kuzvitonga kuzere kwakativhurira mukana yakawandisisa sevanhu vatema veZimbabwe. Zviripo zvakawanda, kwakavakwa zvikoro zvakawandisisa, kwakavakwa zvipatara zvakawandisisa, kwakagoyewa minda. Zvinhu zvatinofanira kupemberera izvozvo, asi hatingarambi kutarisawo rimwe divi rekuti vana veZimbabwe vari kusuwa. Vana veZimbabwe dzimwe nguva ndozvizvibvunza kuti saka kusununguka kwacho kuri papi. Hatingati kuzvitonga kuzere kana uchitambura munyika yababa vako ichipikirwa Nekuti tiri kuti 49% yagari yemuZimbabwe vari kutonzi vari kugara muextreme poverty. Zvinorwadza izvozvo. Vari kuenjoy the fruits of independence, vanhu vashomanene.
Vamandaza, hanzi nevamwe nyaya yeuori nekutyorwa kwekodzero dzevanhu ndezvimwe zvezvinhu zvaita kuti veruzhinji vasaone kuzvitonga kwamuri kutaura.
Kuzvitonga tofunga hakuna anoramba kuti tiri kuzvitonga, uyezve munyika mune rinyararo. Patiri kupemberera nhasi uno tiri kuti isusu it's work in progress. Hongu taane 44 years tichizvitonga, asi matambudziko tinawo sekutaurwa kwazviri kungoitwa kana naambofana. Hatinofanirwa kuramba isu sevana veZimbabwe takabatana tichishanda tiri pamwe chete kuti tikunde sezvakafanana nenyaya yeuori. Chinonyanya kunetsa ndechekuti panotaurwa nyaya yeuori inoitwa fanike iri kuitika muhurumende chete. Patinofamba tisu vamwe tinokonzeresa uori isu vagari vemunyika. Dai tabatana tati ngatirwisenei neuori, tichishanda nehurumende tichiripota makeses anenge aonekwa ehuori kuti uori hupere.
Ndatenda vamandaza vambofana. Vamwe vari kuti chiri kukanganisawo kana chiri kudzosera shure nyika kusarongeka kwemapato anopikisa. Munoonawo sei imi?
Hongu vakanemiri icho ichokwadi chikuru hachina anopikisa. Hapana nyika chaiyo inonzi inobudirira isina mapato anopikisa akasimba. Basa remapato anopikisa handi kungoda kuti vapinde muchigaro chete kuti vapinde panyanga. Vanofanirwa kuita atinoti machecks and balances ekuongorora hurumende kuti iri kushanda zvakanaka here pairi kuresva ivo vopinda nezi rakatosimba kuti makasachenjerera kavakomana isi tinokubvisai topinda hedu isusu. Saka makaona akasvika pekuti tine mapato aya taona makore apfuura ekuti vari kurwisana, vari kudhonzerana zvigaro, vari kuzvisinganzwisisiki. Panotinetsei, panoda opposition yekuti ngavarongeke, panoda opposition yekuti ngavaitire zvinhu vachiitira mwoyo wavo muchokwadi kuti vari kuitira zvinhu izvi Zimbabwe. Saka ipapo zvechokwadi ndinoona kuti vanopikisa ipapo vari kurasika.
Vamandaza, hanzi ZANU-PF iri kuita zvose zvainogona kuparadza opposition muZimbabwe zviri kudzosera shure utongo hwejekerere. Munoti
ayo tagara tichingoti manyepo. Vanozvitadzira kuita zvavari kufanirwa kunge vachiita. Ndo imwe nyaya yakaita kuti varwi vaende kuhondo kuti munge muine multi-party democracy munyika medu. Asi bato reZANU-PF handiro ringaronge maopposition. Kana achirwisana vachiparadzana ngavaregere kunongedza kusiriko. Asi kana zvichiitika, aiwa, isu sebato ka hatingado opposition yekuti inonge ichitionesa ndoto tinenge tichitopembera kuti tichipara.
Vambofana, zvamungakurudzira kana kuti zviri kutarisirwa navana veZimbabwe?
Vana veZimbabwe chikuru kuru vari kuda kugara zvakanaka. Upfumi hwenyika ngahusumuke. Titsvambe tiri kuhurumende.
Avo vange vari vanorwira magariro evanhu akanaka vatendai Ruben Mbofana vesangano reZimbabwe Network for Social Justice vari parunhare kukwekwe. Manzwa avo zvakare kubva kuna vaKenneth Mandaza vanove nhengo yeZANU-PF vari parunhare muHarare, muhurukuro yanga ichikokerwa naJonga Kandemiri weStudio 7. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, nhasi tiri kutarisa nyaya iri kupomerwa vaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump yatangazve nhasi mushure mekumbotura befu nezuro. Pari zvino mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezvematongero enyika muzvinafundo Moses Rumano vanove mutevedzeri mukuru wezvidzidzo mune rimwe bazi kana kuti Assistant Dean of the Liberal Arts pa North Central State College kuOhio.
Nyaya yaTrump inotyisa zviri kungoitika zvacho zvinorangidza kuti hawana kumira zvakanaka munguva iri pfupi iri kutera, nekuti pane sarudzo ichazoitwa chimiro chavo chinenge chisina kuita zvakanaka.
Sezvo vaTrump vari umwe wevari kukwikwidza kuva mutungamiri wenyika, pane zvamunoona here zvekupindira kwehurumende kana kuti Justice Department munyaya yavaTrump?
Handisi kuona kunge Justice Department kana kuti hurumende yemuAmerica iri kupindira pane nyaya yaTrump, nekuti iwo waTrump wane mhosva dzawo dzawakaita. Chakanakirawo nyika yeAmerica ndechekuti hapana munhu ari pamusoro pemutemo, munhu wese ari pasi pemutemo munyika yeAmerica. Saka ndiri kuona zviri zvinhu zvakanaka zvekuti kuitawo kwaTrump kumwe kwacho kunongotyisa zvaanoita kuti murume uyu anga achifungei uye anozokwanisa kuita mutungamiriri wenyika here nemaitiro awanoita.
Tichitarisawo kuzikanwa kwavaTrump kwete mune zvemabhizimisi chete asi kutivo vakanga vachimbove mutungamiri wenyika, munhu anozikanwa. Saka kana takatarisa pana vanhu vanobatsira jaji kunzwa nyaya yavaTrump kana kuti majurors, munoona sekuti kuchawanikwa majurors vasina kwavakarerekera here kana totaura pamusoro pavaTrump?
Ndinofunga zvinonetsa kuzoona wasina divi rawakarerekera pane vanhu vachasarudzwa kuti vaongorore nyaya yaTrump. Nekuti waTrump chawakakwanisa kuita panguva yavo yeutungamiriri ndewekushandisa rusaru rwaganda uye kutaura zvaisakwanisa kutaurwa nevamwe vatungamiriri wenyika munyika yeAmerica. Saka zvinokwanisa kuti kune vanhu vanenge vachivatsigira, vanenge vachitaura vakarerekera kune zvinodiwa navaTrump pane vanhu vachasarudzwa kuti vaongorore nyaya yaTrump. Nekuti nyaya yaisataurikaba pachena muAmerica, nyaya yerusarura ganda, nyaya yeganda uye nyaya yekusarura vamwe vanhu kuti vanobva vakazvarirwa nyika iyi. Saka ndinoona kunge pachasarudzwa vanhu vanenge varipo, kuna vamwe vanenge vachirerekera kudivira waTrump uye vachida kuti waTrump hawana mhosva nekuti vanenge vachitaura zvinofarirwa navaTrump zviri zverusarura ganda kana rusarura rudzi.
Muzvinafundo Moses Rumano, vanova mutevedzeri mukuru wezvedzidzo murimwe bazi kana kuti Assistant Dean of Liberal Arts paNorth Central State College, vange vari parunhare kuOhio. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ya, muzimbabwe hamuna independence hamuna. Ukataura unosungwa kuti hazvinhu zvese unongosungwa. Independence chaisi kutombooneka kana mbichana nokutambudzika kuti hazvinhu zvose. Independence kunonhu vanotonga nyika, kwete kuti munhu zvako. Shiri ndiyo iri independence muno muzimbabwe, nemhuka ndo dzinofamba dzakasununguka.
Avo vese ava vanongotaura zvavanotaura ka, hapana zvavari kuita, varingotambisa nguva yavo. President vachatozotonga vamunangagwa svika 5 years dzakwana, vachanyarara zvavo vasati vamboti. Vangazoti yezigi radai hera dai, ndiyo mari chatoshanda. Mari isati yamboshanda motanga kukomplena, senge ishande muone tichaita sei.
Nyaya yemagwaridha eMozambiki yatirwadza, yatibata. Vari kutora zvikochikari zvedu, mari dzedu, vechiponda vanhu. Saka kuno kahakwa takaipa kaberekera ingwe. Tibatsire iwo, ivo vacho vanoti tiri vehurumende. Havazvionere zvichiitika zviri izvi. Tiri kushungurudzwa. Takazwi endai Serke Road modzoka meiri maminda yenyu, ndo zvatiri kuita. Asi taakutorerwa makochikari ngemagwaridha ekuMozambiki. Oti Mozambiki hatizivi kuti zviri kufamba sei munyika yechibarirwe. Ndini chimuti chakaoma kahakwata.
Nyika yedu haina kwainoenda kana tichine vanhu vane mwoyo yakaoma seveSANUPF. Vakabvisa vanhu patokwe mukosi dem vachivaisa kuchingwizi. Hakusina zvikoro zvavakavaka kubva gore ra2013. Vanhu vari kudzidza vagere pasi muzvikoro zvematende kana zvikoro zvamatanda. Vadzidzisi havana pekugara, vari kugara muzvemaone room vabva vanhu vane mhuri. Saka zvinoda kuti zvigadzirwe izvozvo kuti tigone kutana utongo hwedyikererwa munotaura vese veSANUPF. Zvinofanira kunge munhu mumwe noumwe achiwana kodzero dzake. Munodzvanyirira zvakanyanya. Uyai muvake zvikoro kuno kwedu kuchimbizi kwamakatibvisa kuna naTV nekuna naUni kwose kuti kuda kuti tive nezvikoro zvakanaka, vana vedu vadzidze zvakanaka. Hakuna kana mudzidzisi angaita shungu nekudzidzisa achigara muchimba chematanda.
Tinonzwa zvichinzi vatungamiri vanosarudzwa naMwari. Asi venyika ino handifungi kuti vakasarudzwa naMwari. Vanobva department raLucifer nekuti havana rudo nevanhu, havana tsitsi nevanhu. Izvo zvakanyararwa, hakuna kana chikafu. Asi tainyeperwa mwedzi uno wapera kuti tine chikafu chinopedza makore mashanu. Zviri papiko? Tiri kumboti chiiko? Ini ndinofunga ZANUPF vanoona nekodzero dzavanhu ngaimboendeswa kumatare tione kuti ndivo vanhu vano.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Muchirongwa chedu cheLife Talk Women's Roundtable na8pm, nhasi tiri kutarisa nezvezuva rekuwana kuzvitonga kuzere. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande.